Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri mbudzi 15 2016 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takatema kuti hurumende haina mari. Saka dambudziko ratinaro ndedekuti kuchazosakisa zvekuti moda kuwedzera masoja. Chii imi muchitokundikana kubhadhara varipo vacheyavo masivo 7 semasoja aripo nemapurisa aripo.
MDCT inoti hurumende iri kupinza vanhu mabasa muchiuto kuti vazorova vanhu munguva yesarudzo.
Mukatasa kubva pakafomwa MDC chavo kungoopuza zvinhu zvese. Havazive pakuti army iri independent from political issues zvinoitika munyika.
Asi veZANU-PF vanoti MDCT yagara inongorova bembera vachitaura zvavasina humboo nazvo. Zeki inoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvikwanise kuvhota muna 2018 kusvika mutemo wesarudzo wavandudzwa kuti uenderane nebumbiro remitemo. ZANU-PF yopomerwa mhosva yekumanikidza vana muzvinabhizimusi vekumasvingo kubhadhara mari yemusangano weNational Conference uri kuitwa mudunhu iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDCT rinoti riri kusoropodza zvikuru urongwa hwebazi rezvekudzivirirwa kwenyika hwekupinza basa vanhu vatsva kuchiuto. Bato iri rinoti vashandi vehurumende vakatowandisa nechakare zvokuti hurumende iri kutatarika kuti iwane mari dzekuvatambirisa mihoro yavo. Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vanoti chimwe chiri kuvashungurudza ndechekuti mauto aya ari kupinzwa basa nyika yatarisana nesarudzo vachiti vanoziva kuti mauto aya achashandiswa mukushungurudza vanhu munguva dzesarudzo dza 2018 nebato reZANU-PF. Ngatinzwei vachitsanangura.
Takatema kuti hurumende haina mari. Saka dambudziko ratinaro ndedekuti kuchazosakisa zvekuti moda kuwedzera masoja. Chii imi muchitokundikana kubhadhara varipo vacheyavo masivo 7 semasoja aripo nemapurisa aripo. Ndochokutanga. Chechipiri choti kuZimbabwe tiri pahondo here zvokunzi mungati toda kuwedzera masoja nokuti nyika iri pahondo kana kuti yavhundutsirwa nedzimwe nyika kuti ingangoda kurwiswa. Zimbabwe tiri parunyararo hatina hondo. Ukavongorora kuti pavava kuda kuti vawedzere masoja hakusi kuti zvine basa rei nezvekusimbisa national security yedu yeZimbabwe. Kwete, apa ziso ravo rehurumende yeZANU ratonangana nezvekukambeina election 2018 nokuti vazhinji vari kutorwa vachinzi ngavapinde muchisoja. Tiri kunzwa isu nevari pasi paground kuti vari kutotora magreen bomba nemayuti veZANU.
Asika vagutu magara muchipomera hurumende kuti haisi kumutsa mabasa. Haisi imwe nzira here yaitwawo nehurumende kuti inge ichiwanisa mabasa?
Habodo zvezvonga. Uku ndo kutinga tikumutsa mabasa heroko. Chinonzi mabasa, chinonzi economy jonga, kumutsa industry. Mapurazi hatinoziva kuti vanhu vaakurima bundo, vaakurima sora, atange kurima witi, chibage, nezvimwe zvakadaro neforia. Saka tiri kuti Zimbabwe inyika duku duku chaizvo. Zvokuti handioni kuti zvinokodzera kuti tingava neami inganzi itutsirwe kubva pe35,000 masoja.
Vanga vari mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi muteweziri wemutauriri wezano PF vachimirira Highfield West muparamende vapsychology Maziwisa vanoti hapana chitsva mukutaura kweMDCT uku sezvo vachiziva kuti bato iri harina chakanaka charinopembedza. VaMaziwisa vanoti zano PF ibato rakazvimirira risine nezvinoitika muchuto. Ngatinzwe hurukuru yataita navo.
Zvinhu zvinotaurwa nevanhu vapererwa, zvinhu zvisina maturo, hapachinhu mukatasa kubva pakafomwa MDC. Chinotaura MDC chine direction kana chine musoro, chavo kungoopoza zvinhu zvese. Havaziveba kuti army iri independent from political issues dzinoitika munyika. Army basa rayo ndere kumake sure kuti Zimbabwe yachengetedzeka, and hazvisi zvinhu zviri mumaoko eMDC kuti vataure kuti ami inochengetedza Zimbabwe nemutoo upi, inohaya vanhu vangani nguva iri. Asi zvinhu zvetinotarisira zvinenge zvinoitwa neMDC, nekuti chavo ndechekuda kusvibisa ZANU-PF, chavo ndechekuda kuti ivo ivanzi ndo vakanaka. Asi evidence umboo unenge uripo pachena ndewekuti hapana bato munyika iko zvino kana makore apfuura rinokurudzira mhirizhonga kudarika MDC.
Ko panyayo yemhirizhonga yavari kuti mauto iwaya musarudzo dza 2008 vakashandiswawo kuita mhirizhonga vachitsigira ZANU-PF, munoti?
Isu hatizvizive, isu hatina umboo ihwohwo, and kana paine munhu anga aine umboo ihwohwo, makotsi edu ndozvaakamirira kuti kana paine munhu aona kuti sarudzo dzaitwa nemutoo usiriwo anoenda kumakotsi, haataure kumanyuzipepa kana kumaredhiyo, anoenda neumboo mukoti hoongororwa umboo hwake hwokuti ndewechokwadi here kana kuti hausi wechokwadi. Saka mukatarisa kubva 2008 kusvika iko zvino, tikutarisa 8 years dzapfuura, ende dai zvakadaro zvakaitika pa8 years shuwa, hamuona kuti dai paine zvabudawo pachina kuti hongu ndo zvakaitika.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri wezano PF uye vari mumiriri weHighfield West muparamende vapsychology Maziwisa vari parunhare muHarare neStudio 7. Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, Justice Rita Makarau, vati zvisharwa zveZimbabwe zvese zvinogara kunze kwenyika zvinoda kuvhota zvinofanira kudzoka kumusha kuzonyoresa kuti zvikwanise kuvhota, pamwe nekuzovhota kwacho, nekuti mutemo wesarudzo weElectoral Act haupe komisheni yavo mukana wekuvhotesa vanhu vanogara kunze kwenyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Pamusangano wavo wekutanga wavaita nevatori venhau munyika, apo komisheni yavo yave kugadzirira sarudzo dza 2018, Justice Makarau vati vese vanoda kuvhota vachigara kunze kwenyika vanofanira kudzoka kumusha.
Vanhu vari kunze kwenyika vanokwanisa kuvhota kunge vanyoresa kunge vari muvoters roll yedu. Kuti vapinde muvoters roll vanofanirwa kutipa iwo mazita avo, pavanogara, address inofanirwa kunge iri muward iri muno muZimbabwe. Zvakare vanofanirwa kuuya iwo pachavo vosikotipa zvigunwe zvavo, vatinoti mafingerprints, totora mafingerprints avo, vachitipawo zvemufananidzo wavo digital photograph. Vakanga vaita izvo zvavanopinda muvoters roll and vanokwanisa kuuya kuzovhota. Asi kuti vavhote vanofanirwa zvakare kuzodzoka musi wekuvhota, vosikovhotera papolling station patinenge tavaisa kuti vavhotere kubva ipapo.
Justice Makarau vati kana mutemo uyu ukavandudzwa, vanhu vari kunze kwenyika vanokwanisa kuvhota. Vati komisheni yavo ichatevedza zvese zvinenge zvichidiwa nemutemo.
Pari zvino nemamiriro akaita mutemo, hatisatani mutemo unotibvumidza kuti tiise mapolling station ikoko.
Bumbiro remutemo wenyika pasection 23A subsection 2 rinoti zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe zvinofanira kupiwa mukana wekuvhota zvisinei kuti zviri kunze kwenyika, mujere kana muchipatara. Asi Justice Makarau vati izvi hazvigoni kuitika kudzamara mutemo wesarudzwa vandudzwa kuti uenderane nebumbiro remutemo. Vatiwo vanhu vanoda kuti mutemo uyu uvandudzwe vanofanira kukurudzira nhengo dzedare reparamende kuti dzivandudze mutemo uyu sarudzo dzisati dzaitwa. Vanoti iyi handishanduko inokwanisa kuitwa nekomisheni yavo, asi kuti nedare reparamende. Mapata anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira ari kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika, izvo zvinofungidzirwa kuti zvinodarika mamiriyoni matatu, zvibvumidzwe kuvhota musarudzo dzinotevera. Vanoongorora zvematongerwo enyika vaFortune Gwaze vaudza Studio 7 kuti havaone bato riri kutonga reZANU-PF iro rine nhengo dzakawanda muparamende richibvuma kuti mutemo wesarudzo usandurwe kuti varikunzi vavote sezvo zvichifungidzirwa kuti vazhinji vavo vanotsigira mapato anopikisa. Vanotiwo hapana anonyatsoziva kuti vanhu varikunze vakawanda zvakadii uye kana vakabvumidzwa kuvhota zvinogona kukonzera mutauro.
Kana takuita maelection now, opposition isiri in charge of the registration and knowing the numbers of vanhu vari ikoko, zvinogona kudzoka zvovakuwadza zvakare, nekuti munonzwa kunzi kune vanhu 2 million variko. Ende pavanhu 2 million ivavo 500,000 chete ndovavhotera MDC, but 1.5 vavhotera ZANU.
Rimwe sangano rinongora nezvesarudzo munyika, Re-Election Resource Center, rakatokwidza chichemo chekuti mutemo wesarudzo kana kuti Electoral Act uvandudzwe uye masvondo mashumanana apfuura. Komiti yeparamende inoona nezvemutemo yange iri kufamba nenyika yese ichinzwa pfungwa dzevanhu, asi nhengo dzekomiti dzinoti bato rezanu PF raivhiringidza kunzwa pfungwa dzevanhu nekiita zvemirizhonga. Komiti iyi inotarisirwa kutura kuparamende zvayakawana munguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nhengo yedare reparamende inomirira Mutasa Central, vaTrevor Saruwaka veMDCT, nhasi varambidzwa zvakare kupinda mudare reparamende vakapfeka bhachi ravo iro ranzi rine mavara emureza wenyika. Mapurisa anga akapakatira zvombo panze pedare iri ndo anonzi avarambidza kupinda mudare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaSaruwaka.
Ndakoniswa zvakare kuti ndipinde muHouse of Assembly. Mapurisa akapakatira zvombo anga akatonera pamusuko weParliament muna Nelson Mandela. Akazvinototikatika madza kuti anomira kubatira futi munhu akapfeka bhachi chokwadi chokwadi. Apa vachiti iwo vanga vaine mashoko akasimba kubva kuvanotonga paParliament kuti vasanditendere kupinda kana ndakapfeka bhachi.
Ko, nyaya yemamambo kwidza kumatare iri kufamba sei?
Takutotikatika madza ndechekuti nyaya takaendesa musi wa4 seagent chamber application. Yange tambotsanangurwa kuti vaida kuti vapoukana kuna speaker sinzi papari paweekend speaker wangu akabatikana vari kubhulawayo. Vakati vaizoti musi wemandi vaitanga kufambisa mapepa edu. Mapepa edu yakaita zvese zvinotarisirwa, asi takazoziviswa kuti nemusi wechishanu chapfuura kwejaji akambenge apiwa nyaya chaanga asipo, saka yakazopiwa kuno umwe jaji kuti tanga tiine tarisiro yekuti zoro chaiyo waifanira kuti wagare pasi nyaya yacho yotongwa. Saka Magwete danyora zvakare tsamba yenyunyuto kuhaikoti ikoko kuti wanyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika, nekuti mukuziva kwavo hasati zvamboitika kuti agent chamber meta inonyorwa yomirirwa mazuva acho akatarisirwa otopfuura.
Vanga vari nhengo yedare reparamende inomirira Mutasa Central, vaTrevor Saruwaka vebato reMDCT vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vamwe vana muzvina bhizimusi mudhorobha reMasvingo vari kugunun'una zvikuru nezvavanoti zviri kuitwa nebato rezano PF zvekuvamanikidza kubhadhara mari yemusangano webato iri wepagore weNational Conference uri kuitirwa paMasvingo Agricultural Show. Musangano uyu uri kutarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vana muzvina bhizimusi vanoti vari kushungurudzwa nevatsigiri veZANU PF avo vari kufamba vachipinda muzvitoro zvavo vachivamanikidza kuti vabvise mari iyi. Vanenge vasina mari vanonzi vari kuvhundutsirwa uye kupomerwa mhosva yekuti vanotsigira mapato anopikisa hurumende. Vanonzi vari kuudzwa kuti vacharangwa nenzira dzisiri kuburitswa pachena. Mumwe muzvina bhizimusi vaAlex uyo vanoti vakamanikidzwa kubhadhara mari kunyange vakazama kutaura kuti vari kushayiwa mari kumabhanga pamwe nedzimwe kambani dzinopa mari.
Iya, pari zvinhu zvakaoma. Ini vakomana vakambonishanyira vachitaura kuti vakomana vakanga vatumwa nemusangano kuti vazotora cash. Vakasvika vachitoti vanoda strictly cash, havadi zvokuti unogona kudonata in kind. But inini handioni sedonation because vanga vakutoita yekudimanda zvokunosvika pakutovhundutsira. Shava kuti kuchiri kukumbira donation here? Patine nemiriro wakaita ikonomi yedu isu tukutonetseka kuwana ukeshi yacho kana kumabhengi aisitombowanikwa. Saka handizi kuti vanenge vachifunga kuti tiite setidi vachida kuti tivape mari iyo isipo.
Mumwe muzina bhizimusi aramba kudoma zita rake nekutyira upenyu hwake anoti zvinorwadza kubhadhariswa mari yekuti vatsigiri vezanupiefu vaite mabiko kwevhiki yose apo upenyu hwakaoma kudai.
Kumanikidzana uku ivo izvizvi vatitorera mari kudai vachanoita mabiko avo vodya vari voga uko nevamwe vavo. Isu hatimbovonekwi ipapo.
Komiti iri kuunganidza mari iri kutungamirwa nemubato womwe wezanupiefu mumasvingo vakila zivhu. Asi vazivhu varamba kuti vari kumanikidza vanhu kubhadhara mari. Vati zanupiefu ine vanhu vanoibatsira uye zvekuti pane ari kumanikidzwa manyepo chaiwo. Asi sangano rinomirira kodzero dzevanhu remasvingo Human Rights Trust rinotungamirwa navamasimba Gonese rasoropodza zanupiefu richiti iri kutyora kodzero dzevanhu. Vazivhu vakaudza vemapepanhau svondo rapera kuti bato ravo rakwanisa kuunganidza mari zviuru mazana matanhatu emadhora inova mari ichiri shoma zvikuru kuti isvike pamamiriyoni mana avari kuda nokudaro vari kuendera mberi nekupema imwe mari. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9199M, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi dzinofungidzira kuti vanhu verudzi rweHadzabe vakagara munzvimbo imwe cheteyo iri kumaodzanyemba kweTanzania kwemakore anodarika makumi mana ezviuru. Rudzi urwu ndevamwe veve kugumisira verudzi rwevanhu vanorarama nekuvhima pamwe nemichero mupasi rose vari kurwisa kuti vararame. Kubva kumakore ekuma1960 varasikirwa nezvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zveminda yavo. Asi veHadzabe ava vakatsvaga nzira dzekusasvibisa nadzo mweya wekufema senzira yekuchengetedza masango ayo vanoti ndiwo musha wavo. Vave kusiya chigaro chemutungamiri wenyika muAmerica vaBarack Obama vanga vari muGreece nhasi vachisvitsa kuEurope. Vimbiso yakakosha yekuzvipira kweUnited States mugungano reNATO pasi peutungamiri hwavaDonald Trump. Vasati vabuda muAmerica vaObama vakati vachangosarudzwa semutungamiri vaTrump vakavaudza kuti vanotarisira kuchengetedza ukama hweAmerica hwakakosha. Sangano reConfederation of Zimbabwe Industries rapedza ongororo yaro inoratidza mamiriro akaita zvinhu munyaya dzemaindustry kana kuti Consumer Price Index inoratidza kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvichienzaniswa negore rapera. Gwaro iri riri kutarisirwa kuparurwa zviri pamutemo nemusi wechitatu svondo rinouya kuMichael's Hotel muHarare. Asi mukuziya nyaya yekukwira kwezvinhu, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vaChris Mugaga akavabvunza kuti sei mitengo yezvinhu zvekudya iri kukwira.
Ukatarisa mitengo yezvinhu watisumukire tichitarisa pagore rino nenguva yakadarika yegore rapera nguva imwe cheteyo. Chikonzero chiri kuti mitengo yezvinhu inge yakwira, muchaona kuti pane zvakawanda zviri kuitika munyika muno zvinosanganisira mitemo yekudzikisira kana kuti isiri kubvumidza kupinda kwezvinhu zvinogadzirwa mudzimwe nyika zvinosanganisira matunhu eAmerica, matunhu emaAfrica ekumusoro, kumaodzanyemba pamwe chete nekumadokera. Muchaona kuti nedanho ratorwa nehurumende yeZimbabwe zvichibva munyaya iyoyo pane kugeda geda kwematingatisisi mitengo yezvinhu ichitarisa kumusoro, nekuti zvinhu zvizhinji zvaiwanikwa munyika yeZimbabwe hazvichakwanisi kunge zvichiwanikwa panguva ino apo hurumende yakatora matanhi ekuti haichada kuramba ichibvumidza kupinda kwekuti inongori dambi rekuti wada wada ijake jake yezvinhu zvinongopinda munyika yeZimbabwe. Saka zviri kuratidza kuti mitengo yezvinhu icharamba ichikwira kana mutemo wakaramba wakagadzirisa nenzira iyo.
Sika pakadzikwa mutemo uyu vaMugaga panga paine chivimbo chekuti mitengo haizonyanyiwo kukwira zvakanyanyisa, nekuti vemabhizimisi kavo vemuZimbabwe vanenge vakwanisawo kugadzira zvinhu zvakawanda vachizvitengesera munyika.
Isusu chatinogara tichikurudzirana muupenyu ndechekuti mutemo zvinotaurwa kuti zvinowanzo zvoitika pasi apa chikonzero chekuti kuti ukatarisa hurumende kana yatora matanho seyakatora panguva yapera iyi matanho aya anoita kuti vazhinji vatange kuda kuunganidza vachimbverengedza zvito zvavo zvose zvito zvavo zvavanogadzira vachitiwo kana hurumende ichinge yachoita matanho ekudzikisira zvinobva kunze kwenyika kusanganisira nyika dzinosanganisira nesouth africa nezambia pamwe chete nechina kushanari kune vanhu vari kugadzira zvinhu zvavo asi zvine mutengo wakatikwirire kudarika yeidze nyika chikonzero chiri chekuti ukada kugadzira chinhu chako chiri mudunhu rezimbabwe hachimbokwanisi kunge zvichiita mutengo wakaderera nemhaka yekuti zvizhinji kana zvigadziriso zvezvinhu zvacho zviri kushaika nenguva ipi neipi zvayo zvinosanganisira mvura chaiyo chaiyo gwenya chaiyo chaiyo pamwe chete kana neunyanzvi hwevanoshanda mumakambani arimo.
Avanga vari mukuru weZNCC vaChris Mugaga vachitaura parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Panguva iyo madhorobha akawanda munyika akatarisana nedambudziko guru rekuwanira vagari mvura yakakwana. Vamwe vagari vemudhorobha reLupane kumateveleland North Province ndevamwe vevanhu vashoma vane rombo rakanaka munyika vanokwanisa kuwana mvura yakachena yemupombi kana nguva ipi zvayo. Izvo zviri kuitika mushure mekunge kambani yeZimbabwe National Water Authority yavhura nzvimbo yekuchenesa mvura kana kuti water treatment plant inowanisa dhorobha iri mvura. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Kambani yehurumende inoona nezvekuwanisa vanhu mvura yeZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA yaiwanisa vagari veLupane mvura yaibva muzvibhorani zvayo zvina zviri mudhorobha iri. Nekuda kwekuti dhorobha reLupane riri munzvimbo isinganyanyonaya mvura yakawanda, zvibhorani izvi zvaipera mvura kana kufa, izvo zvaiita kuti vagari vagari vakatarisana nedambudziko rekushaya mvura. Asi iyi yangove nhoroondo sezvo ZINWA yakakwanisa kutanga kuwanisa vanhu mvura yakachena mushure mekuvhurwa kweLupane Water Treatment Plant iyo yakatanga kushanda muna Gunyana ichidhonza mvura kubva mudhamu reBubi Lupane. VaChristopher Mazivisa avo vanove muzvina bhizimisi uye variwo sachigaro weLupane Residents and Ratepayers Association vanoti vari kufara nekuda kwekuti vagari vave kukwanisa kuwana mvura yakakwana.
Tatinetseka nenyaya yemvura taiwana kumareserva eyokumwa kumapolo ekumareserva because ino hai akamuchira kuti ZINWA yaita basa rakakosha. Nyaya yemvura iyo ndiye yanga achidzinga achimainvestors.
Amai Dorine Mpunzi nemumwe womugari wemudhorobha reLupane. Amai Mpunzi vanoti vagari kunyanya madzimai vaipedza nguva yakawanda vachitsvaga mvura yekunwa neyekushandisa mumba uye vave kufara kuti mvura yave kuwanikwa zviri nyore.
Isusu kuno taitambudzika zvikuru tienda kuzvibhorani inova raiva dambudziko zvikuru mukati menonzvimbo yeLupane. Taitozosvika dzimwe dzenguva pakutotenga mvura yacho.
Dhorobha reLupane riri makiromita zana nemakumi masere kumaodzanyemba kweguta reBulawayo. Dhorobha iri rakadomwa kuve guta redunhu reMateveleland North muna 1999 uye rakakwidziridzwa kubva pakuve Growth Point mugore ra2007. Asi kwenguva yakareba hapana budiriro yakanyanya inowenekera yange ichiitika mudhorobha iri nekuda kwechikonzero chekuti mange musingawanikwe mvura yekunwa yakakwana. Muzinda wemahofisi ehurumende ndechimwe chezvivakwa zvishoma zvinoonekera mudhorobha iri. Lupane State University inove imwe yemayunivhesiti ehurumende munyika ine muzinda wayo mudhorobha iri uye hurumende iri mushishi rekuwedzera kuvaka mahofisi pamwe nezvimwe zvivakwa zveyunivhesiti iyi muLupane mekare. Kushaikwa kwemvura kwange kuchitadzisa vashandi vemapazi ehurumende akasiyana-siyana uyewo vashandi nevadzidzi veLupane State University vakawanda kuti vagare mudhorobha iri. Mukuru mukuru weLupane State University Professor Pardon Kuipa vakaudza Studio 7 kuti kuvepo kwemvura kuchabatsira zvikuru.
Tinotenda chaizvo hurumende nekupa kwayakaita mari yakapuwa ZINWA kuti vapedzese kuvaka treatment plant yao. Tunoziva kuti nyika iri kuita maproblems akati wande ende kana tichipuwa mari yakadaro kuti tigone kupedzisa kuvaka zvinoreva kuti vari kuona kuti need yacho yanga iri serious.
Lupane Water Treatment Plant yakatanga kuvakwa makore maviri apfuura ndokunge kuvakwa uku kwambomira nekuda kwekushayikwa kwemari. yakazopedziswa zino ayawana mari inosvika $350,000 kubva kuhurumende. Ndakamirira Studio 7 kuLupane, ndini Taurai Shava.
Nyaya yeutongo wejekerere inoreva kuti vanhu vanenge vavhota ndivo vane simba. Izvi zvinoitwa kuburikidza nesarudzo dzakajeka dzinoitwa munyika apo vanhu vanosarudza vamiriri vavo vakasununguka uye murunyararo. MuAmerica vanhu vanosvika mamiriyoni mazana maviri nezviuru makumi maviri 220 million vane kodzero dzekuvhota, asi vanhu vashoma ndivo vakaenda havo kunovhota. Musarudzo dzichangopera, vanhu mamiriyoni zana nezviuru mazana mana nemakumi manomwe 147 million ndivo vakavhota. Asi sarudzo idzi dzaunza kusawirirana kwakanyanya pamafungiro negwara rekutora munyaya dzezvematongerwo enyika. Asi kunyangwe hazvo pasina kuwirirana kana kuti pachiita mutauro munguva yesarudzo, munhu anenge akundwa anofanira kutambira zvabuda musarudzo. Aya ndiwo mashandiro anoita nyaya dzeutongo hwejekerere.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Munhau dzemitambo, mukuru wechikwata cheHighlanders Vandumiso Gumede vanoti havasati vapiwa tsamba yekuamisa basa sezviri kutaurwa nesangano reZifa. VaGumede nasachigaro weHighlanders vaPeter Duwe vari kupomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana mune zvemitambo yenhabvu. VaGumede vanonzi vakanyora tsamba kuFIFA vachigonon'ona nezvemafambisirwo enhabvu neZifa, izvo zvinonzi hazvina kufadza veZifa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya weStudio 7.
Musi wa25 July ndakanyora tsamba kuFIFA ndichinyunyuta nenyaya dzebhora yemuZimbabwe. Vanoterera Studio 7 vangazive kuti kwakamboitwa zvemanafazi zvemachichi bhora richinyura. Ndikanyora ndichiti haiva chimbouya ikuno vanhu veFIFA muongorore zvii. Kukabva kwauya vava Mamelodi akanzwa zvichemo zvevanhu, echinzwa kwese kwese kwanga kune vanhu vanga vasingafare nezvebhora. 25 July ndaga mangara kuti sure 4 months down the line that's when pandinonzwa kuti ndine mhosva.
VaGumede, saka matimanzwa here kubva kusangano reZifa pamusoro penyaya iyi kana kuti zvinhu zvamuri kungonzwawo nemahunga hunga?
Ndiri kuona mumasocial networks, handisati ndaona tsamba chaizvo inondipa iyo mhosva yangu. Pamwe inyaya yekuti masystem edu kuHighlanders zanga iri pasi, tanga tinofanira kuwana munhu anogadzira kompyuta yetu kuti zvinhu zvifambe. But ndichitaura newesu handisati ndaiwana tsamba yacho iyoyo.
Mukuru wechikwata chenhabvu cheHighlanders Vandumiso Gumede vachitaura parunhare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki The Connection na 8 PM tiri kutarisa kuratidzira kuri kuitwa nevechidiki munyika pamwewo nemuAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. MDCT inoti hurumende iri kupinza vanhu mabasa muchiuto kuti vazorova vanhu munguva yesarudzo. Asi veZANU-PF vanoti veMDCT vagara vanongorova bembera vachitaura zvavasina umboo nazvo. Zeki inoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvikwanise kuvhota kusvika mutemo wesarudzo wawandudzwa muna 2018 kuti uenderane nebumbiro remitemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mwako aChris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 15 lwezi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kumele ulungisise umthetho olawula ezokuqhutshwa kokhetho i-Electoral Act uhambelane lesisekelo sombuso. Kucace ukuba kuzohanjiswa kanjani ukuba izizalwane zakuleli ezikwamanye amazwe ziyanelise lazo ukuvota.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ebona ngezokhetho bathi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe azisozezenelise ukuvota nxa umthetho olawula izokhetho ungakalungisiswa.
Uzathola ukuthi ama-flights amaningi lawa ngabantu abadinga ukuthi bethenge izinto eBotswana bethengise izinto eZimbabwe and vice versa. And nxa usuzukhona besithi sebezamisa ama-flight, it's a sign yokuthi mhlawumbe umkhono weZimbabwe inotho lawo has gone down.
Inkampani yendizamtshina eBotswana isimise ihambo zokuphapha phakathi kweGaborone leHarare isithi umango lo awusalethi nzuzo. Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association iZifa isixothe uNdumiso Gumede lo Peter Dube umgcinisihlalo weHighlanders Football Club. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission bathi izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni azisozezenelise ukuvota kukhetho olulandelayo zingekho ekhaya ngaphandle kokuba umthetho olawula izokhetho elizweni o-Electoral Act ulungisiswe ukuze uhambelane lesisekelo sombuso esitsha. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abezeki bathi isimo esikhona sikhuthaza ukuba umuntu aze mathupha ukuze abhalise igama lakhe kugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota kanye lokuba aze vota esekhaya. Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni lentatheli zindaba owaqala wokukhulumisana phezu kokuphathelene le ndaba zokhetho elizweni ongenwe zintatheli zindaba lenhlanganiso ezizimelayo. Umgcinisihlalo weZEC uJustice Rita Makarau uthi akukho okungenziwa inhlanganiso yakhe ngaphandle kokuba udaba lwesimo somthetho silungisiswe.
The Electoral Act must be aligned to the Constitution and provide.
Kumele ulungisiswe umthetho olawula ezokuqhutshwa kokhetho i-Electoral Act uhambelane lesisekelo sombuso. Kucace ukuba kuzohanjiswa kanjani ukuba izizalwane zakuleli ezikwamanye amazwe ziyanelise lazo ukuvota. Ngaphandle kokuba sekulungisisiwe lokhu, wabakhona umthetho ocacileyo olawula phezu kokumele kulandelwe ukuthi abakwamanye amazwe benelise ukuzovota. Akukho okungenziwa, kuyamele baphenduke ekhaya.
UMakarauti okungenziwa izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni yikuza ekhaya ukuze abhalise ukuthi baphatheke kukhetho kanye lokuba banelise ukuvota ngoba kulilungelo lakhe wonke umuntu. Bezikhona inhlanganiso ezimele intatheli zindaba okubalisa eVoluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, ezincome lelinyathelo labeZEC lokukhulumisana lentatheli zindaba kundaba zokhetho ngenjongo yokuba kusize ekulobeni indaba ezilohlonzi eziphathelene lalo. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-VMCZ, uNkosizana Faith Ndlovu, ulandisa phezu kwalo mhlangano.
Sikubona kuyinto enhle kakhulu ngoba into ezinjengokhetho into e-national njalo ebambanisa wonke umuntu, wonke uZulu loba uvela kuyiphi i-sector ye-society. Njalo sikubona kuqakathekile ukuthi iZEC iyenze umhlangano onje ngoba iletha abantu endaweni A1 ama stakeholders avela kuma different media organizations sabuya ngokuchana kodwa sahlala phansi under one roof sadiscuss izinto ezisaffectayo sonke njengesizwe
umadlovethi leli linyathelo lihle okumele ngabe lathathwa kudala ukubamba imhlangano yalolu hlobo lentathele izindaba kukhulunyisanwa ukuze kungabi lokucabangelana ongesikho zithi zilotshwa indaba ezifinyelela kuZulu kube ngeziveza ulwazi olujulileyo
umhlangano lo ngokuqala phakathi kwezekhi lentathele izindaba ngakho ngiyobona iinyathelo lokuqala eliqakathekileyo but ukuthi sibone ama-results njalo sibone ukuthi kuyaphumelela kumele ukuthi siqhubeke and njalo ama-commitments abeyenziwe yabo kuqakathekile ukuthi alandelisiswe aphuthisiswe kodwa hhayi ngithi ukuthi sihlangane sikhulumisane sibonisane sibambeni ukuthi senze kanjani njalo sithuthukise kanjani imisebenzi yethu lelizwe lethu kanye lokhetho lwethu ukuthi kube lukhetho oluyamukelekayo kuZulu wonke ngibona kuyinto eqakathekileyo kakhulu
lanxa isekelo sombuso sikubeka sobala ukuba kulilungelo lakhe wonke oyisizalwane seZimbabwe ukuphatheka kukhetho umthetho lokhe ungakalungiswa ukuba uvumele umuntu wonke ukwenze njalo okufana labasezintolongweni labakwamanye amazwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi gama
lokhu sikudaba olufanayo inhlanganiso zikaZulu ezombusazwe ezamabandla ezokholo lezamasiko zabeZimbabwe abahlala kwele South Africa sezibumbe umanyano eziubiza zithi Zimbabwe Diaspora Vote Coalition. Lezi nhlanganiso zithi inhloso yalo manyano yikulwela ilungelo lokuthi zonke izizalwane zeZimbabwe zivunyelwe ukuvota zise South Africa kukhetho luka 2018. UBenedict Ndlapo siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Laba ngabameli benhlanganiso zeZimbabwe ezikaZulu ezamabandla ezokholo lezombusazwe necula ingoma yesizwe emkhosini wokusungulwa komanyano weZimbabwe Diaspora Vote Coalition eJohannesburg ngempelaviki. Inhlanganiso ezilichumi lesikhombisa zisayinelene esivumelwano sokusebenza ndawonye phansi kwalo umanyano. Abenhlanganiso lezi bathi bafuna ukuphiwa ilungelo lokuvota kungakho becabange ukumanyana kulolu daba. Okhokhela inhlelo zalumanyano umnumzana Thulani Ndebele uthi kudala uhulumende weZimbabwe esephula ilungelo labo lokuvota besemazweni ngakho sekuyisikhathi sokuthi balithole lelo lungelo.
Sivumelene ukuthi sonke sifuna lelo lungilo singakhangelanga ukuthi thina siphuma phi maybe sizimfest or sizanu PF or si MDC or whatever sonke sifuna ilungile lokuthi sikhone ukuvota lana by virtue of being a Zimbabwean. I think it is within our right ukuthi sikhone ukuvota lana.
Iningi lezalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa ngabantu abasuke elizweni bebalekela isimo esibi kwezomnotho lezombusazwe. Bonke ke bathwele nzima njengoba belezimuli abaziselelayo ezasala eZimbabwe. Kanti nxa sekuyisikhathi sokuvota abaningi abaye ekhaya njengoba beyabe besebenza. Umgcini ihlalo we-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube kwele South Africa, umnumzana Leonard Dube, uthi nxa bengalithola lelo lungelo, bazanxusa wonke umuntu weZimbabwe eseSouth Africa ukuthi ayevota.
Sizoqhuquzela abantu ngempela ukuthi abantu nayo imvumo yokuvota nayo i-diaspora vote siyitholile abaze ngobuningi bazovota nakhona futhi sizokwenza futhi ukuthi sazi ukuthi ba-registwa kanjani ba-registwa kuphi baza nani into ezimele ukuthi ba-register ukuvota.
Abanye kulomanyano bathi sebekubonile ukuthi obekusenza behluleka enhlelweni eziningi ikwehluleka kumanyana ngitsho lasezintweni ababe bezifuna ngokufanayo. Bakhona abanye bathi malutshwana amathuba ukuthi uhulumende wezanu PF asivume leso sicelo kodwa umkhokhelo webandla le-Liberal Democrats umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi okwakhathesi leli lilungelo abazimisele ukulilwela baze balithole.
Ngicabanga ukuthi ngeke baze bakulalele kodwa into ekhona ngeyokuthi umthetho seceleni lethu not umthetho kuphela owaseZimbabwe umthetho owe-AU umthetho we-United Nations u-Article 25 no-Article 13 owe-AU ukhuluma ngokuthi abantu banelungelo lokuvota so akuyona indaba yokuthi ubani uyathanda kumbe akathandi yinto nje okufanele iyenzeke ngoba umthetho uthi makwenzeke.
Kucatshangelwa ukuthi izalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa ziyedlula izigidi ezimbili kanti abakulo manyano bathi iningi labo balilindele ngamehlo abomvu ithuba lokuvota besemazweni.
Melestudio 7 eJohannesburg eSouth Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Inkampani yendizamtshina eBotswana isimise ihambo zokuphapha kathathu ngeviki phakathi kweHaveron leHarare isithi umango lo awusalethi nzuzo. UMartin Ngwenya weStudio 7 uselethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Ukumisa uhambo lokuphapha kwendizamtshina phakathi kweHarare leHaveron kuza ngesikhathi isimo somnotho siqhubeka sisiba lukhuni eZimbabwe njalo ubudlelwano bokuthenga lokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili sebehlile. Inkampani yeBotswana ithi ayitholi inzuzo kubhizimusi lokuphapha phakathi kweHarare leHaveron yikho ibone kungcono ukumisa ihambo lezi. IBotswana ibiphapha kathathu ngeviki phakathi kweHarare leHaveron lokho yaqala lolu hambo ngomnyaka ka-2011. Isikhulumise Botswana umzana Thabiso Lishwa uthi sebemise ukuphapha kusukela ekuqaleni kwayo nale iviki ngesikhathi inkampani yakhe ihlaziya imango engabaletheli inzuzo. Kumiswe njalo uhambo lweBotswana kusuka eHaveron kusiya eLusaka eZambia. Omunye oyiZimbabwe eseHaveron okade eyande ukusebenzisa indizamtshina eHarare uthi ukumiswa lokhu kuyisitshengiselo sobubi bomumo womnotho weZimbabwe.
Ukumiswa kwamaflight aweBotswana leZimbabwe kutshengisa ukukhombisa ukuthi i-trade phakathi kweBotswana leZimbabwe isiyehlile. Uzathola ukuthi ama-flights amaningi lawa ngabantu abadinga ukuthi bethenge izinto eBotswana bethengise izinto eZimbabwe and vice versa. And nxa usuze ukukhona besithi sebezamisa ama-flight, it's a sign ukuthi mhlawumbe umkhono weZimbabwe inotho lawo has gone down. And abantu abasaboni any kind of purpose ukuthi bebephapha bebeya ngapha bezolungisa ama-arrangements ukhona bethenge bethengise.
Njalo esithi kulakho ukulimaza ibhizimusi ngoba abafuna ukuzokubamba imihlangano yamabhizimusi kumbe izivakashi sekumele siqale ziyedlula eJohannesburg kwele South Africa ukuze sifinyelele ukugada indiza eziya eZimbabwe. Ukumisa kwendiza yeBotswana phakathi kwamazwe omabili kuza ngesikhathi obudlelwano kwezamabhizimusi buphansi kakhulu. IBotswana ivame ukuthenga impahla efika izigidi ezingamachumi amane amapula i-40 million ngenyanga eZimbabwe kodwa lokhu kuyehle kwayafika kuchumi lane lamapula 11 million. Ingcwethi kwezonotho zesithi kungabe kulimaze le bhizimusi yendizamtshina esihamba phakathi kwamazwe omabili. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseHaveron kweleBotswana.
Abasakhulayo beZimbabwe sebelesikhathi eside betshengisela izitaladeni langezinye indlela phansi kwemikhankaso etshiyeneyo egoqela owe this flag tajamuka sesijikile leminye bekhonona kuhulumende ngendaba ezehlukeneyo. Abanye ngabathi umongameli Robert Mugabe sekumele achiye isikhundla ngoba eseluphele njalo esehluleka ukubusa yena lebandla lakhe leZANU-PF. Ensukwini ezimbalwa ezedluleyo kuphume imbiko ukuthi abatsha balohlelo lokutshengisela izitaladeni ngolwesihlanu mhlaka 18 lwezi. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu kutshengisela, uMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Gift Siziba, umkhokheli wenhlanganiso yeTajamuka.
Okuqala thina njengabatsha sithi uhulumende sehlulekile ukusipha imisebenzi njengokuthembisa kwakhe eminyakeni ka-2013. Njalo futhi thina njengabatsha sithi sesikhathele sesidiniwe ngokutshontshwa kwezimali zikahulumende. Isikhwama sikahulumende salahlekelwa yi-15 billion eyama-dollars e-America ngabantu abalobusela abangafuni ukuze ilizwe lithuthukele phambili. Njalo thina sithi sesikhathele ngendlala eselizweni. Lo hulumende ongafuna ukulalela ukukhuluma kwabantu.
Ungumuntu omusha njalo ngumkhokheli webandla leTajamuka noma sesijikile. Awungitshele ukutshengisela konke lokhu onikuyenzayo sekulethe utshintsho sesimo sabasha eZimbabwe na?
Ye, ukutshengisela esikwenzayo singathi mina kulamabandla okuhamba esingathi ngama stages ungananzelela ukubana ekuqaleni sakwanisa ukudonsa uZulu wonke ke ukubana abantu ke batshengisele uhulumende ukuze lalela ukhunywa kwabantu. Ndalo uzananzelela indaba yabo yokufaka amabhondi yakwenza ukutshengisela ngoba intumali lapho befuna ukuyifaka kudala kodwa lokho behlule ukuyifaka ngoba thina sithi asifuni.
Insuku ezimbalwa ezadlula umnumzane Stelly Zorwaza utshele iStudio 7 ukuthi nizobe nitshengisela esitaladini mhla ka 18 Lwezi. Lokho kuyiqiniso na?
Yebo, mhla ka 18 siyabe sitshengisela ezindaweni ezijiyeneyo ezihlanganisele iHarare zeBulawayo. Lapho-ke esithi thina asisafuni i-corruption njalo lokufakwa kwemali yesicodi okuthiwa i-bond note eka-John Iscariot Mangoska.
Kodwa ngombono wakho kuzoletha ushintsho na ngoba ushilo wathi nitshengisela nibafuni lama-bond note kodwa okusalayo uhulumeni uzowaletha ngenkani?
Esikufunayo yikubana thina njengabantu abakhokhela-ke abantu sikhulume sitshengisele uhulumente ukubana abantu bathe amabhondi nathi kabafuni.
Lo ke ngumnumzana Gift Siziva, umkhokheli webandla wenhlanganiso yeDajamuka ubexoxa le Studio 7 eseZimbabwe. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 kusiya ngo-9 ntambama. Lapha-ke sixoxa kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connections, sihlaziya-ke ngabatshengisela eZimbabwe bekhonona ngombuso kamongameli Robert Mugabe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Barack Obama wele Melika ukhangelelwe ukugxila ekuqiniseni ubudlelwano belizwe lakhe lele Greece lapho ehlangana lenkokheli yalelo lizwe. Umthethwandaba wakwele Egypt usulahlele kaChina isigwebo sokulengiswa ebesethulelwe owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Mohamed Morsi wathi leli cala kumele lithoniswe kakutsha. Izakhamizi zeMangwe eMpoyengzi ezansi emaNdebeleni zikhuthaza uhulumende ukuba agcwalise izithembiso azenza ngesikhathi ekhankasa ngomnyaka ka-2013 ngoba lokhe zilinde inhlelo zentuthuko abazithenjiswa libandla elibusayo elezanu PF. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zengulubeni eMpoyeng zitsho lokhu ngemva komhlangano oqoqwe libandla lezaphu egcekeni lamabhizimusi engulubeni bethi lokhe ilizwe lathatha uzibuse akulantuthuko asebethe bayithola njalo uhulumende kabanaki ngitsho ngalutho ngoba isikhathi esinenyi balalela imisakazo yeBotswana bathenga ngcono emavinkilini akhonale njalo basebenzisa imali yakhona kunye leSouth Africa ngoba okwezweni labo kunzima ukukuthola. Inengi elikhulume leStudio 7 likhala ngokuthi ukudla kuyasilela, amanzi aludubo njalo lezikolo zikude, abafundi bahamba imango emide. Unkosikazi esinathi Ncube yena ubike ukuba udubo lwamanzi kunye lendlala lubambile impela esigabeni sakhe. Mhlawumbe ngabe bayatholiswa inhlelo zokusebenzela ukudla ngoba izulu lokhe lingakani njalo lohlelo lokutholisa ukudla alukafiki esigabeni sabo.
Kuswela amanzi nendlala lokuswela nje imisebenzi sisisebenzelela abantwabeni into esihluphayo kwanto esigabeni sengululeni.
Izansi emaNdebeleni ibhekane lodubo lokusilela kwamanzi ngoba izulu lingani kahle okweminyaka ethize njalo izivande kunye lamasimu okulinywa ngokuthelezelwa akulinywa ngoba kungela manzi. Unkosikazi Othilia Ngwenya yena uvumelane lonkosikazi Ncube
ngamanzi lokuswela nje imisebenzi ngoba abantu abethu akhonapha abangasebenza lathi kunje noma sifisa ukuthi siyenze siyaswela lapha sizathengisela khona imakethi yahluka abantu siyalima imbida sihambe sithengisa zigcinisa isibonele.
Umqoqo wenhlelo zabasakhulayo wezaphu undodana Moyo uthi kunzima ukuba abasakhulayo bahlale engulubeni ngoba akulamisebenzi kumbe inhlelo ezingabaphilisa ngoba uhulumende obusayo uyahluleka nanko labantu babulawa liphango lokuswela amanzi.
Bebezahlala bethi bahlaleleni abantu. Ngizama ukuphendula umbuzo obuza ukuthi bangaphontanga. Kambe sinje sesesingaka sizelwe kubusa umgabi. Kawukwazi ukusebenza, kawula nkomo. Lanxa abanye asebefisa ukuthatha ngoba sebathathayo kunzima emakhaya lokho besaphotwa yini bazali.
UChalimani webandla lezaphu ezansi emandebeleni, umnumzana Matthew Sibanda, uthi inhlelo zentuthuko azikho engulubeni ngoba impoyens ayilantuthuko, indlala ibhahile, kuthi abasakhulayo abalamisebenzi.
Bethe hey bogogo, libuye lizo sibhotela, sizalakhela izindlu ngale engwizi laphana lingavoti. Sizalinika amakompresa lapha engulubeni ligebhe imali, linothe. Kanti line lihlala liroja for 36 years lokho elitshela into eyi-1, livuma, alikuboni ngani. Ake sikunanzeleleni ukuthi lapha sibuswa ngamatsotsi.
Izigaba eziningi zelizwe zibhekane lendlala, ukusilela kwamanzi, njalo lemisebenzi ayitholakali. Ilizwe alilamali. Ngimele iStudio 7 ngisemphoyeni engulubeni, ngingunompumelelo moyo.
Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund, IMF, ithi isisuse eleZimbabwe kuluhlu lwamazwe afakela izijeziso zenotho, kodwa kayisoze iphathise leli lizwe ngemali ngoba lokhu lingalandela izinqumo zayo. Linhlanganiso yafakela leZimbabwe izinqumo ezimbalwa ezibalisa ukwehlisa inani lezisebenzi zikahulumende ukulandela umhlahlandlela wokuthuthukisa umnotho lezinye izinqumo ezibalisa ukungephuli ilungelo likaZulu. Sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazo omnumzana Brilliant Mhlanga, saqala ngokumbuza ukuthi kambe ilizwe lizagcina lilandela na izinqumo ze-IMF.
Well, okukhona ukuthi konke okwenzakalayo kuyikuqala kokujengisela ukuthi ama inhlanganiso lezi ezinjabo IMF lezinye World Bank lezinye seziqalile ukukhulumisana nelizwe laseZimbabwe, njalo zenza amalungiselelo esingathi ngawo ye-post Mugabe period. Yebo, kambe kungabe kulezi zehlakalo ezinjengazona ezesihlangana nazo manje sizobethi abantu laba babancithile babakhiphile kuma sanctions, kodwa bathi lanxa kunjalo basese le squared okufanele basibhadale. Ngibona ngazani akutsho ukuthi i-total dislocation ngingakubeka ngesilungu lokho okwenzakalayo. Kulokhu kuqhubeka besiya besakha ubudlelwano ngokuya bazagcina bebabone izimali. Kodwa iZimbabwe, ilizwe laseZimbabwe phela singalibali ukuthi lilawo ubudlelwano namanye amazwe anganelisa ukuwaboleka ubaboleka isimali. I-China aluba lungakwazi ukuthi bakhulumisane nayo, njalo batshengise ukuziphatha uqotho kwezomnotho lezebhizimusi, iChina ingaba lakho ukuthi ibanike ibaboleke isimali. Maningi amazwe mbonakala ngababoleke isimali. I-problem ukuthi baziphatha njengengathi ngesilungu they are spoiled bread.
Kodwa bakhona abathi bona ngabe uMgabe engasuka esikhundleni singabona imali itheleka elizweni leZimbabwe. Ukubona kuliqiniso yini khona oku kumbe kungaqhubeka ikakhulu nqa kungaba lo mongameli onjengomnangagwa?
Umnangagwa ufunwa ngabantu beWest. Ngiyazi ukuthi live njengaleli laseBrithani, uMnangagwa bayamfuna, bamenza, bambona ngelihle elithi uyi-strongman, bale belief yokuthi umuntu onjengomnangagwa nxa engathetha umbuso emuntwini onjengomgaba kade ngu-strongman, kutsho ukuthi ilizwe lingeke liphonke ubhidlika, lingaqhubeka. Ngokunjalo ingozi ekhona ukuthi amazwe wonke la awe-West anjabo-Britain nxa bemamukela uMnangagwa bangakwanisa uku-amphisa wonke omunye umuntu ukuthi athiwe abe-West ukuthi kamukelwe, bakhohlwe ukuthi isikliwi lesi sikhuluma ngaso, bakhohlwe izinto zonke azenzileyo, bagcine se-actually sebebanikeza imali zophedo lolu abaludingayo.
Kodwa siyasizwe ezinye eziphatha amandla zebandla leZANU-PF ezibalisa yena uMongameli Mugabe besithi inhlanganiso ezinjenge-IMF abalandaba lazo balakho ukuletha intuthuko bebodwa.
Umbuzo wakho lo impendulo yawo asikhangele okwenzakala manje eZimbabwe. Intuthuko leyo mgaba bakhuluma ngayo umbhedo wama point north lo lokuhlanya nje okwenzakala elizweni bona besibonayo. Eqinisweni ukuthi balendaba lazo inhlanganiso lezi they ngesilungu ngathi they have a duty as a people about power ukuthi balethele uZulu weZimbabwe wonke jikelele ukuthula le sense of responsibility. Banayo iduty ukuthi bakwenze konke khonokho and ukuze bakwenze konke khonokho kufanele baqale ukurengeja nabanye abantu. Ngamanga lokhu ukuthi bathi abanandaba nazo ngoba sesibonile besithi abanandaba nazo bagukuba ngasese besiyakhuluma nazo. Bathi thina masibe lapho ezokhuluma nabo konke wena kube bhadala izimali zonke lezi ekhuluma nabo. Sizwile indaba yena zathi financial institution yana nayo izama ukuthi bazame ukuthi bacele izimali. Kanti yikho konke khonokho ukutshengisa ukuthi bale ndaba.
Hello ke umnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi yecubungula izombusazo ebekhuluma le studio 7 ecingweni esebilitani. Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso yebona ngenze nguqu eZimbabwe Football Association ithi isixotshe uNdumiso Gumede lo Peter Dube umgcini sihlalo weHighlanders Football Club abetheswa icala lokubhalela iFIFA incwadi bekhonona ngokwenzakala kwezenguqu eZimbabwe kungavunyelwa nanga lenkokheli yeZifa. Kasenelisanga ukuxoxa lezifa ngodaba lolu kodwa uGumede utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kalandaba lokwethulwe yizifa.
Yebo kambe into engitshiya izifa bangipha isicoco sokuthi andoda usebenze kuhle lapha usuyi-honorary vice president enxe yiso abangemuke sona angilashuwa. Kungasenani mina kathesi njengoba ngikhuluma lawe ngikuFIFA Interpol committee ekhangela mayelana lezokuthengiselana amagame. Mina ngisiqhatshwa seHighlanders Football Club. Angilethwanga kuHighlanders Football Club yizifa ukuthi bangathi ay thina sesimbiza umuntu wethu kasuke ngapho kubhoso aphenduke. Abangeke bakumtsholoko ngoba ngisiqhatshwa se Highlanders.
Singathi ke Gumede indaba le isuka ngapi isiya ngapi?
Mana ngikuphe isisu sasendaba. Mhlaka 25 July ngabhalela iFIFA ngibatshela ngokukhonona kwabantu beZimbabwe ukuthi ayibhora lapha lisadlalwa kuhle. iFIFA yathuma ubaba uMamelodi wazacubungula wazibonela yedwa wakhuluma labantu bonke. 25 July ngiyamangala ke ukuthi sokwedlule inyanga posa ezine. Khona bengethesa icala laleli cala bangethesa lona ngilibana kuma social media laba o WhatsApp labo Instagram labo bani bani mina kabangitsheli ngoqobo ukuthi ndoda sikufaka leli cala engcenye udubo lalapho ukuthi ke imithina yami eyalendazi ibingemukeli imibiko ethutsha phandle bekufanele kubuye umfana awozoyikhangela ikompyutha yami ukuthi kanti
kwalangaphi.
Baba
awuzange ubatshayela ucingo yini ubuze ukuthi kanti lithini?
Hayi, mbatshayelelani ungaphonga uhlokoza imambi izithulele yodwa ngokwabo lokho.
Hello ke nguNdumiso Gumede umqondisi weHighlanders Football Club obekhuluma lo Gibbs Dube ekubulawayo. Hayi, isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelulwa lamhlanje. Abenhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission bathi izizalwane zelizwe ezisemazweni azisoze zenelise ukuvota ngomnyaka ka-2018. Inkampani yendizamtshina eBotswana isimise ihambo zokuphapha phakathi kweHaveron leHarare. Selugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje khonapha ke igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.